Tirikufunga kuti pekutanga kuda kutenda hurumende kuti yaita muono uri pamberi wekuona zvinhu zvisati zvaitika. Tikatarisa experience yana cyclone idai nemamwe matambudziko akaita seaya emumashure aitibata tisina gadziriro inenge yaiswa pasi. Saka ndinodaira kuti uyu munongedzo wechidzidzo chakawanikwa kubva pacyclone idai kuti vanhu tinofanira kugadzirira matambudziko emhando iyi.
Mari iyi yaiswa parutivi nehurumende inokwana here kuita basa iri kana pakaita njodzi?
Hongu, zvinoratidzika sekunge mari yedu yemunyika 2.7 billion haingaite mari inokwanisa probably kubatsira matambudziko emhando iyi. Tinofunga kuti hurumende iri kuisa chisvambe chekuti vaya vanozobatsira vemamwe masangano anobatsira akaita kungana WFP nevamwe vanowana mapindiro iyo hurumende iine zvayawanikwa zvainenge yaita.
Saka Reverend Matonga, munoti kuhurumende pamusoro pezvayazivisa izvi?
Chikuru chatingakurudzira kuti chiitwe kuisa iya yamunoti framework yekuti mamwe maactors asazononokerwa because emergency haidi kuti yavapo ndopo chitanga kuda kugadzirwa kunzi tinotamba sei mutambo wacho inobva yarega kuchiita emergency. Emergency inoda kuti as soon as it happens, reaction is there. Saka ndinodaira kuti tichaita danho ratinowana iya inonzi muchirungu rapid response.
Mungatsananguravo here kuti kana apa muchiti framework munorevei?
Kana tichiti framework wahwande tinoreva kuti zvinhu zvose zvinoitwa zviri pamurau. Panofananga paine gwaro rinopa zviga zvekuti kana tichiita response tinodai anoita izvi ndiani, anofanira kunge achibatwa ndiani. Tingati zvekare zvinosanganisira aya munoti mamechanisms ekuti panogona kunge paine macommittees anonzi marapid response committees. Izvozvo ndo zvinofanira kugara zvain place zvichisanganisira the legal framework yekuti hatizoita sekunge uyo akada kuenda nokonzi muri kuita zviri kunze kwemurau, uyo akada kuita zvake onzi hamubvumidzwe munotanga madai. Izvozvo ndo zvati dai zvanga zvatanga zvaiswa dambudziko risati ratiwira.